sekutanga vakorokotedza vakahwina mumaconstituencies kuti vamirire rezanu pf nekuti vakasarudzwa nevanhu vemuconstituents mavo havana kuita zvekubunikidzwa nevakuru saka zvinhu zvinofadza zvikuru iko zvino izvi tatotarisana nenyaya tatova mundima ingwa yesarudzo chekutanga chiri pamuromo wezanu pf ndechekuti ngatisarudzanei murunyararo number one number two ngatisarudzei vanhu vanomirira zvido zvevanhu number three sarudzai vanhu vakasarudzwa nevanhu kwete vakasarudzwa nevatungamiriri vavo saka noita kwaizvozvo tiri kuona kuti zanu pf yatotanga kuita makambeini eti tirikutsvagirudza muhomwe medu tikawana masende mairi matatu totsvaga zvekufambisa zvekupa vanenge vakamiririra vanhu mumaconstituents enyika zvinoreva kuti izvo weare now ready for the elections.
Tinotenda Dr. Mavhaza, regai tinzwe kuna vadzokora kuti musangano wavo weTCCC wagadzirirawo zvakadii nyaya yekutsvaga rutsigiro iyi tichinzwa kuti zanu pf yatopedza yatongomirira kuisa tsoka mumugwagwa.
Aiwa, kwedu kuTCCC kune mufaro wakawedzerwa nekuti tiri kuita zvinhu zvisati zvamboitwa. Munoziva tiri chisikwa chitsva, saka tiri kuita zvinhu zvitsva. Vana veZimbabwe vari kupiwa mukana wokusarudza vanhu vavo. Takati isu hatidi vanoda kuita utungamiri, tinoda vanodiwa nevanhu. Saka tiri kutofamba mumastreets nemumastreets, mumavillage nemumavillage, mumisha nemumisha, tichitora zviri kudiwa nevanhu, vatungamiri vari kudiwa nevanhu, kwete vanoda. Saka nyaya yedu yakuda kutopera zvokuti munguva diki diki iyo tinenge takutoziva kuti vakasarudzwa nevanhu vari kudiwa nevanhu kwese kwese ndevapi. Tapedza ipapo tobva tangotora patakasiyira paya pamugwazo pataigwaza tiri kumaruzevha tochipedzisa basa nekuti basa zhinji seTCCC takaita kare paya paitaurwa zvemugwazo tikapinda kumaruzevha kwese kumamisha kwese takapekesa ikoko zvokuti vanhu vari kutoziva kuti TCCC ndiwo musangano wacho uchapedza nhamo iri kuitwa muZimbabwe.
Dr. Mavhaza, tiri kunzwa kuti bato renyu rakatsvagira zvikakara zvemotokari vese vakabudirira kusarudzwa musarudzo dzemaprimary elections kuti vange vachikwanisa kufamba vachitsvaga rutsigiro. Chii chakaita kuti mutsvagire vanhu motokari tichiona kuti zvipatara chaizvi kunzi hazvina mishonga nemaamburenzi?
Chekutanga ndekuti bato harina mvumo yekutsvagira zvipatara maamburenzi. Zvipatara zvinotsvagirwa maambulensi nehurumende, bato harisi hurumende. Uye zvekutsvagira vari kuda kukwidza zvekufambisa chinhu chinogara chichiitwa nguva nenguva kuitira kuti vawane kusvika munzvimbo dzakamanikidzana dzisingasvikiki neshoka.
Vadzokora, tinonzwa kuti bato rezanu pf rakaunganidza zvikakara zvemotokari zvekupa vamuchakwikwidzana navo musarudzo. Munoti
aiwa, zviri kungori pachena kuti bato rezanu pf harina hanya nevanhu, harina shungu nevana veZimbabwe. Vanotora mari vachinotenga mazimotokari iwayo, asi muzvipatara musina mishonga, muzvipatara musina motokari dzinotakura vanhu vanenge varwara. Zvikoro zvedu zvakutonzwisa tsitsi, migwagwa yedu yaparara, asi hurumende inenge ine mari, yoisa mari ikokoko. Kana kwai kuenda kutenga mishonga nekuenda muzvipatara, votaura kuti kune zvirango zveupfumi.
Dr. Mavhaza, tingaona here sarudzo dzichiitika murunyararo tichiona kuti mazuva apera aya pakatenge kuchiita mhirizhonga dzakaitika sekuna Namurewa noZanu PF ichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga idzi?
Tiri kutonamatira kuti kusave nemhirizhonga, jonga mupopoto musarudzo iyi. Tinoziva zvakaitika kuMurewa North zvakanga zvakaipa chaizvo patakaona vamiriri veTCCC vachiita dhirama rekunyemera kunge vari kurohwa variwo vari kungoekta pasina airohwa. Iko zvozvo zviri kuti hatidi kunyemera vanhu vari kunze kwenyika kuti munyika mune bongozvozvo. Vanhu vese vari kunzi huyai, ZBC yakavhura madhoo yakati huyai, weTCCC mari yenyu chete, bhadharai maadvheti kuZBC kuredhiyo kana kuTV, bhadharai maadvheti manyuzepa ese amunoda.
Vadzokora, ndanzwa muchigunun'una.
Vana veZimbabwe, zanu pf hurumende haina kumbovhura ZBC kana ZTV. Ndosaka iko zvino musati mamboona vachamisa vachitaura paZBC kana paZTV. Zvavari kutaura izvo ndo dzinonzi nhema dzinonhuhwa kuti kutukutu. Zanu pf haitodi kuti TCCC iende panhepfenyuro yevanhu.